manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 13 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive miriri weGlenview South muParamende vachimirira MDC amai Vimbai Tsvangirai Java avakashaya svondo rino nemuvhuro kuWest End Clinic muHarare varadzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest. Nengo dzeParamende dzinoshanyira jeri rechikurubhi uko dzinonzwa nezvematambudziko akatarisana nevasungwa anosanganisira kushayikwa kwemishonga nechikafu. Zesa inozivisa kuti nekuda kwekusashanda zvakanaka kwegwenya rekuhange yave kuwedzera nguva dzichange chidzimwa magetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yeZimbabwe yaonekana nevanga varumiriri weGlenview muParamende amai Vimbai Tsvangirai Java avakashaya nemuvhuro pavaradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana panhandare City Sports Center muHarare zvichionekana nemufi mutumbi wake usati waendeswa kunoradzikwa kumarinda eGlen Forest kunze kweguta reHarare. Vachitaura kuCity Sports Center mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati kuparara pamwe nekutetepa kwemigwagwa ndiko kwakakonzera tsaona yakazoita kuti amai Java varasikirwe neupenyu.
Mai Java vakafa of the seriousness of the challenge we are facing this time. It's not only a joking matter. Our roads are too narrow for human beings. Our roads are too unwell. Our roads are not fit for this state of things. You will never hear in Europe this wider headphone. Headphone is a primitive form of accident because the roads are too narrow. Cars must face the same direction. When you look at the walkway, you are not bizarre. We must move. Take them a double legs. Must forget for us. That way.
Ataura akamirira mhuri yekwamhundwa kunove kwakaberekwa amai vaamai Java mushakabvu amai Susan Tsvangirai vaIsaac Mhundwa vati varwadziswa semhuri nekushayika kwaamai Java kuburikidza netsaona yemumugwagwa inove yakauraya sekuru vaamai Java vatafadzwa Mhundwa. Vamhundwa vati chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vatafadzwa Mhundwa amai Tsvangirai pamwe naamai Java vose vakaenda kwamupfiga nebwe zvichikonzerwa netsaona dzemumigwagwa. Vamhundwa vakurudzira mapato eMDC nezanu PF kuti agare pasi atsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
It's not like it's a good challenge, our thoughts, no, but it's something worthwhile to consider because after the world, I'm not a nice one. But it's not looking good at all. In actual fact, it's frustrating. So, as you can see, my emotions are not about me because the Tamil Maria won us. Mangwana was very important meeting.
Hatina ukwanisa kutaura negurukotare zvekutakurwa kwezvinhu. Vajoo Bigi Matiza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vaMatiza vakabuda panhepfenyuro yeZBC svondo rapera vachiti hurumende ine urongwa hwekugadzirisa migwagwa mikuru mizhinji yemunyika. Vachamisa vati matambudziko akatarisa nenyika anopera chete kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvuma kugara patafura navo kuti vazeye nhaurwa dzese dziri kunetsa munyika.
Togadzirisa nyika kuti zvakakaita mangange nekusabvisisana ini chii ndakahwina nekuchiti makahwina kongodi yakapedza hoo pamuseri pekongodi pane vanhu ngatitaura nokuti isu koti kwetu vatitakunzwa vanhu vanomboti chii so that we take the hongodiao.
Zvichakadai mutauriri weparamende vaJacob Mudenda avo vanga varipo parufu urwu vatiwo paramende iri kushushikana zvikuru nekushayika kwaamai Java vachiti munhu aiita basa reparamende nemazvo.
Vaimbi vakaimba kuti rufu ndima yenganiso tose tinopinda ikoko. Mwari ngakumborere tose tauya panapa kuti tizoperekedza mimbai. Our smiling flower, we shall miss your smiling contribution in parliament. We shall ever remember you.
Vachamisa vatorawo mukana uyu kuti vaudze mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kuti vanofanirawo kugara pasi voona kuti kusawirirana kuri pakati pavo kungagadziriswa sei.
Dr. Kupe, once more I salute you. You were my deputy prime minister when I was a minister. You were my vice president when I was your spokesperson organizer. That highlight is not broken. Ndo inozika kana rumbai inozikana na Dr. Richard Mbombe Tsvangirai. Zvinouya zvinouya hako. Asoka varumbai akatotaura nezvokesiyani ndiyamusana na Dr. Kupe ndakamuwatsa baba mazuva kuti tichawana nacho. Ndokuwana nacho. Ndakuwana.
Ataura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye vari munin'ina wevaimbova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaManase Tsvangirai vati kunyange hazvo vabatwa panyama nhete semhuri kufa murau wamwari.
So tinotenda kuti Mwari chinotora munhu panyika panapa. It's time. Time kana ikange yakwana nomanza kuti tinoda sei munhu. Munhu anotorwa nemura. Vana Dr. Chivisa vakamhanya mhanya vakaita masleepless nights vachiedza kuti zvifambe zvakanaka. Asi nguva yacho payanga yakatarwa ipapa zvakabva zvanosvika patiri nhasi kudaiso. Ende Mwari vakaita chimwe chinhu chikuru chekuti waberekwa ndokubva valanza pfungwa yekuti hauzivi kuti unoenda rii.
Amai Java vange vabva kusarudzwa semunyori mukuru muboka remadzimai muMDC paCongress yakaitwa kuGweru mwedzi wapera. Vakaita tsaona vachangobuda mumukwekwe vachibva kuBulawayo kumusangano wekugadzirira Congress iyi mutsaona yakauraya sekuru vavo vatafadzwa mhundwa nakanzura wekuGlenview vaPaul Rukanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzeparamende nasi dzashanyira jeri rechikurubhi muHarare uko dzanzwa nezvematambudziko akatarisana nevasungwa anosanganisira kushayikwa kwemishonga, chikafu pamwe nezvimwe zvavanoda zuva nezuva. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende kubva kumakomitimana eparamende ashanyira jeri iri achida kuona magariro neutano hwevasungwa, mukuru wemajeri mudunhu reHarare Metropolitan vaAlfred Kapare vati chikurubhi Maximum Prison ine vasungwa zviuru zviviri nemazana mashanu nevasere 2508 asi iyo ichifanirwa kuve nevasungwa chiru chimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu chete 1360. Vati izvi ndizvo zviri kukonzera kushaikwa kwemishonga, chikafu, machira ekufuka, hembe nezvimwe. Vatiwo kunyange hazvo jeri iri rine zvipatara harina motokari yekutakurisa varwere kuvaendesa kune zvimwe zvipatara zvakaita separire nyatwa General Hospital. Vamwe vasungwa vatsindira mashoko aya vachiti chikafu chishoma mujeri iri, uye vamwe vavo vanomwa mapiritsi anoda kuti vadye chikafu chakawanda.
Chemishonga yetinomwa mapiritsi nehembe zvokupfeka nepane vakapedzerwa vatova kutosvika mumasevhiisi asati aenda kumakoti amwe ari kuenda kumba.
Mukuru wechipatara chejeri iri, Dr. Blessing Doropa, vatiwo kunyange hazvo vaine mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV neTB, pane mamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vane HIV ari kushayikwa muchipatara ichi.
While we appreciate the availability of drug in terms of ARV treatment and TB treatment, we also don't have a drug for other ailments.
Kunyangwe hazvo tine maARV nemushonga weTB, hatina mushonga wezvirwere zvakaita seBP nediabetes. Hatinawo mushonga wezvirwere zvinobata vari paart zvakaita senyumonia nemeningitis.
Dr. Doropa vati chipatara chavo chine vasungwa mazana mashanu negumi nevasere vari kutora maARVs, kwoita makumi maviri nevana vane chirwere cherurindi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveHIV, Senator Morgan Femai veMDC, vati kunyange hazvo chipatara chepachikurubhi chiine mapiritsi eHIV, panofanirawo kutorwa matanho ekuderedza kupararira kweHIV mumajeri. Senator Femai vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom sezvo pane marehwarehwa yekuti vamwe vavo vanoita zvechingochani mujeri.
Vane mafeelings nometa unopenga, mupengo une mafeelings unopedzisira wabata mumwe uri next door pamberi pake wobata futi uyo achibata uyo achibata vanobatana vega vega. Saka zvinoda kuti vapuhwe chimakondoms vachidzidziswa kuti makondomu ava kana vaakurara vanofanira kugara ukanzwa zvakubata pfeka kondomu.
Vangi vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti inoona nezveutano vaDaniel Molokele vati vasungwa ndevamwe vavanhu vane mukana mukuru wokubatwa neHIV, uye sekomiti vachashanda zvakasimba kuona kuti vasungwa vawaniswa mushonga pamwe nekudzivirirwa kubva kuHIV. Vati nekuda kwaizvozvo vanotsigirawo chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom.
I think as the health committee we are very clear in terms of strategies HIV prevention. Condoms are important even kuma inmates. So as health committee of parliament we actually support calls kuti increase access to protective yakaita semacondoms.
Vakafanobata chinzvimbo chemukuru weNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vaudza Studio 7 kuti vari kushanda neveZimbabwe Prisons and Correctional Services mukuona kuti vasungwa vawana zvese zvavanoda mukudzivirira pamwe nekurapa denda iri.
Tori pakati peimwe ongororo futi ekuti tinyatsonzwisisa kuti HIV iri kuwanikwa sei mumaprisons. Saka izvozvo zvichatibatsira kuti tizive kuti maprograms edu tomagadzirisa sei kuti asvike kumaprisons. Saka tiri kuramba tichishanda neveprisons kuti tizive kuti tinyatsonzwisisa dambudziko remaservices. Tinogona kuti hakuna maservices iwo ariko, togona kuti kune utachiona hwakawandisa nyangiswa pamwe dzimwe nguva munhu anobva neutachiona atobva kunze kwejeri.
Asi mumwe mukuru muZimbabwe Prison Service uyo asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kupa vasungwa makondom kunoonekwa sokukurudzira kuti vaite zvepabonde zvinova zvisingabvumidzwi pamutemo kuti murume arare nemurume kana mukadzi arare nemumwe mukadzi kunyange vari mujeri. Lesotho ndiyo yega musadik inopa vasungwa makondom asi haibvumidze zvechingochani, uye vasungwa vanenge vabatwa vachiita izvi vanosungwa zvekare. Zvichakadai vamonokele vaudza Studio 7 kuti vasungwa havafaniri kugara vakamanikidzana, uye ivo sekomiti yeparamende vachatora matanho ekuti budget reZimbabwe Prisons and Correctional Services riwedzerwe kuti vakwanise kuwedzera mipanda yemajeri pamwe nekuvaka mamwe majeri kuti vasungwa vagare vakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yazivisa nhasi kuti ichadzima magetsi kwenguva yakareba kudarika mazuva ose nekuda kwekushomeka kwemagetsi airi kuwana kubva kumagwenya ayo pamwe nekunze kwenyika. Kambani inoti yatora dano iri nekuda kwekusashanda zvakanaka kwemishina yegwenya rekuhange. Ukuo mudhamu rekariba zvinonziwo mvura yadzikira zvave kuita kuti gwenya iri risanyatsoshanda. Vagari vakawanda vari kunyunyuta kuti kambani iyi haisi kutevera nguva dzekudzima magetsi dzayakazivisa kune veruzhinji. Ntungamiri Nkomo, Studio 7, abata mutauriri weZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA Wafula Tigwasira kuti tinzwe zvizhinji.
Stage 2 inoitwa iyo kana kugaya kwatinoita magetsi edu kuziteshi zvemagetsi magwenya edu ari muno. Ikanga yasvika iyo pa1,000 or 1,200 megawatts. Noreva iye kuti magetsi anenge atinyanyei kushomeka. Kamagetsi akanga ashomeka saizvozvo tinozenge tichidzima magetsi kubva mangwanani svika kuma5 ai magetsi aizodzokawo munguva dzemanheru zvichitarisira kuma9 pm. Saka ndosiyana kweload shedding kwestage 1 nestage 2 pakuti stage 1 inomboita ichidamburana pakati asi stage 2 inobva makuseni zvisvika kumahoro zvichinge tichisvika kumanguva dzinosvika kuma9 okunoku.
Isaka izvi zvinoreva kuti magetsi akushayikwa kwenguva yakareba.
Izvi zvinoreva kuti nhasi mataurira atinomboita mane mamwe mazuva ndeyekuti hongwa hweload shedding hunotariswa pazuva rega rega zvichibva nekuti mishina iri kushanda yakamira sei, yakakura sei nemagetsi atinowana abva kunze kwenyika kuti akawanda sei. Saka nhasi tine dambudziko rekuti magetsi edu atiri kuwana anobva kunze neatinogaya muno muZimbabwe nemishina yatiri kushandisa akati derere. Zvichiendawo pakuti nguva yatasvika pano inguva yechando zvinoshandiswa mishina inoshandiswa mudzimba dzedu zvakaita semahita nemaya kondishona zvisingasiishandi pane dzimwe nguva zvatanga kushandisira zvakati nyanyei. Saka mhandi yedu yatinoreva uwandu hunodiwa nemagetsi nevanhu vati kwirirei kusvika kuma1,700 megawatts. Saka kukwira ikoko kukuru kuitika kuti kunge kuchitaridzika kumakastoma yedu seload shedding.
Saka nzvimbo dzabatwa nefase 2 idzi nhasi ndedzipi?
Nzvimbo dzabatwa nestage 2 dziripo paload shedding stage yedu handigoni kudzidoma nemazita nekuti ndinenge ndichida kutozodoma nyika yese. Asi tine stage leri yatakaburitsa inowanikwa pamawebhusaiti yedu kuzttdc kuzesa holdings but zvakakodzera ndingoti nzvimbo idzi dzinenge dzakati wandei kana tiri pastage 2 nekuti magetsi anenge akatishomekei.
Vanga vari mutauriri wezesa Wafula Tigwasira vari parunare muHarare naNtungamiri Nkomo Studio 7. Vechidiki vebato riri kutonga reZANU PF mudunhu reMashonaland West vavimbisa kumira nemutungamiri webato ravo uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukuvharira vari kuronga kuratidzira vachinyunyuta kuti zvinhu zvaoma munyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano weboka revechidiki sachigaro vechidiki mudunhu reMashonaland West ravengai Musengi vanoti vachatsigira vamunangagwa nepose pavanogona uye vakaramba vachigona basa ravo vachavapa mumwe mukana wekutungamira nyika.
So if you say my youth, we are going to defend our president. Chero zvikanzi zvaoma sei voti yedu takati aiwa temu yavo i5 years. Yapera tikaona vachigona toti tovapa futi dzimwe 5 years kuburikidza neX not nedemo.
Vamusengi vanoti bato reMDC riri kushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vachiti kunyange vakaratidzira hapana chinoshanduka pautungamiri huripo. Vachiti kunyange vamunangagwa vakabva MDC hapana chainowana sezvo nhengo yeZANU PF ndiyo inongotonga.
Kune vamwe vanenge vachida kushandisa kutora mukana wekushandisa MDC kuti magemu avo abudirire. MDC yonzine modemonstrata ukanzi demonstrata nhasi hazvirevo kuti chero tomboti nekurota kwavaita vachiti toda kubvisa vamunangagwa nedhemo havabviswi nenzira idzodzo bhozi chero mukademonstrata tomboti vamunangagwa hongu vanzi vabviswa nhasi. MDC hapana chai kungoshandiswa uko kuti maita noizi madai but hazvisenze zviya.
Imwe nengo yewe chidiki inoona nesu kuchengetezwa kwe musangano mubokarewe chidiki Vasailas Chimbiru vanoti vachabvisa matanda anenge aiswa nevanhu vanenge vachiratidzira pamwe nevanhu vacho.
Mtemo wedu Youth League kana wapindwa murodi uchimacha hako wakanyarara kuti ngavadi asi wakazenge vaisa matanda murodi isitoenda kunobvisa matanda yayo. Nzira yatobvisa nayo matanda ndiye kuti kaungabvise danda muridzi waya anga aisa danda aripo. Saka tinofanira kuti anosuduruka tomusudurusa tobvisa matanda murodi kuti business redu rigoende.
Vechidiki vezano PF vasungawo chisungo chekuti vachatora motokari dzose dzebato dzakabviswa mufananidzo webato nenhengo dzebato ravo dzavanoti dzave kunyara kufamba nemotokari dzine mucherechedzo wezano PF nokuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika. Panyaya yekubviswa pachigaro kwavamunangagwa nevhoti yemuparamende kana kuti impeachment, vamusengi vanoti havaone izvi zvichiitika kunyange paine nhengo dzeparamende dzakapinda nechitsotsi.
And then issue impeachment hongu iruma yanga ichingotenderera, ndoona sekuti haizvozvo hazvigoni, especially yedu maMPs toziziva kuti kune vamwe zvavo vakapinda nekuseri kuofisi kwavarugeje vanga vachiripo ezvino izvi kuti haana national PC anoziva gwara remusangano. Saka ndozvati izvo zvimwe zvichagadzirwa through our structures the party.
Asi nhengo yevechidiki yeMDC vawaiti nhengu vanoti havachisidzirwe nemapanga emashanga vachiti vachaenderera mberi nekuratidzira sezvo vari kuda kununura munhu wese kusanganisira nhengo dzezano PF.
Kusisa tino zvakanaka zvinoti kwada zvakanaka kuti tsoda zvakanaka isi vamwe masizeni sida zvakanaka but manje zvakanaka zvachina ndofanira kuwanikwa nemunhu wese asifanira kunzi a group of people ndofanira kuzvana kana kuti vakaenda kuhondo chete ndofanira kuwana iwo ndivasitoda kuti zvivebhuka vezanu PF ndofanira vakazviona kuti pamatunda akaita nyika iwo ndivarikutorambidza kuti zvinge zvitonaka kuchema kwese kuti vanhu vachiva demosi vanotoona kuti isi vanotokwanisa kuti nyika ite bhuka.
Vechidiki vezano PF vatiwo vanofara nekupiwa chigaro chekurongwa kwemisangano mubato ravo kwakaitwa vaVictor Matemadanda navamunangagwa. Vamusengi vakurudzira vechidiki kuti vasanyare nemusangano wezano PF nekudaro vanofanirwa kupfeka nhumbi dzebato ravo nguva dzose. Vanoti vataura izvi nokuda kwekuti nhengo dzevechidiki dzapinda mumusangano wanhasi dzakawanda dzanga dzisina kupfeka nhumbi dzebato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Mamiriro akaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi pamwewo nenyaya dzezvematongerwo enyika anonzi nevakawanda ave kuda kuti munyika muitwe nhaurirano dzakasimba dzinosanganisira vatungamiri vemapato makuru anoti rezano PF vaEmerson Munangagwa nereMDC vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezano PF vaMunangagwa vagara vachiti vakazvipira kuita nhaurirano navachamisa ukove vachamisa vachitaurawo zvimwe chetezvo asi pasina ari kutsukunyika kuenda kune mumwe. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Governance vaFarai Maguhu pamwe navagadzira chirumhanzu vakarerekera kubato rezano PF. Tatanga nekubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nenyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano.
Nhaurirano chinhu chakanaka zvikuru, ndozvinofanira kugara zvichiitika munyika. Vanhu vanofanira kuti vaita sarudzo poitwa hurukuro dzekuti vanhu vashande pamwe chete, bato riri kutonga nebato rinopikisa. Asi nyaya yeikonomi hainei nenhaurirano. Kana vaMunangagwa vakawirirana navachamisa, izvozvo zvega hazvisi kuzogadzirisa matambudziko ari muikonomi. Dambudziko riri muikonomi yeZimbabwe huori corruption. Corruption vaMunangagwa vanogona kuimisa vega pasina chamisa. Number two, pane yatingati indiscipline, kuita angoita zvaada. Reserve Bank of Zimbabwe iti Reserve Bank of ZANU-PF harisi bhanga renyika rekuti vanhu vanongoenda vachinotora mari pavadira, vachinotsvaka ndege, vanhu vari kutenga mota dzinoita $210,000 vagari vemuno vachinzurumende haina mari. Saka vakasagadzirisa nyaya yedisipline yekuti haungonotora mari pavadira. Mari haimeri pamuti, inoshandirwa. Chero vaMunangagwa vakaita hurumende yemubatanidzwa navachamisa hapana chiri kuzogadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu muzimbabwe.
Vachirumanzu, maonero enyu?
Ipapo ndoda kuwirana navamaguhu pane nyaya yecorruption. Asi ndofunga iye zvino zvava pachena kuti vamunangagwa vari kuda kudhila necorruption iyoyo. Commission ye-anti-corruption yavapo zvinotora nguva kuti zvinhu zvakaita saizvi zvinhu zvehurumende kuti pava nemacommittees akaita semacommissions yavo. Iye zvino tinoonazve pane bhiri rinoda kubuda iri rokunzi ngationi kuti zvinhu zvaunazvo wakambozviwana kupi zvinda kupi. Saka president vamunangagwa iye zvino vakaita zvinhu zviviri zvinoda kudhila nenyaya yecorruption. Kana pava nomutemo, mutemo uchazova tikozi motikari rako iri wakariwana kupi rinodhura rakadai iona makore 24 imbotiudza kwaunoshanda mari iyi wakaiwana kupi kana iri yezvikwambu ndopa uchataura kuti aiwa mari ndakaiwana kuzvikwambu.
Asi vamaguhu, iko kutaurirana pakati pevatungamiri vemapato vaviri ava hakunzewo here chivimbo chiri kudiwawo nenyika kuti vanhu vekunze vange vachipinzawo mari muzimbabwe?
Ndingati dambudziko redu harisi rekuti hatina mainvestors. Dambudziko redu nderekuti mainvestors ari munyika munomu makoronera. Tine more than 800 mamines muzimbabwe iko zvinoizvi. Vari kuchera vachibuditsa maminerals edu throughout all the borders dziri muzimbabwe. Nyamapanda, Beit Bridge, Mutare, vari kubuditsa zvinhu maminerals achienda. Hakuna mineral inotengeswa neRTGS. Maminerals anotengeswa neforex. Asi unouya wotarisa the banking sector in Zimbabwe haina mari. Zvoreva kuti kutengesa kwatiri kuita maminerals, there's something wrong. Pane vanhu vari kubenefita nezvinhu zvinofanira kunge zvichienda kunyika. Saka dambudziko harisi shortage remainvestors ba. Dambudziko nderekuti hurumende yavamunangagwa inofanira kugadzirisa uori vopa mutongo kumakambani ari kuita mabasa eukoronera akadaro.
Vachirumanzo,
zvinogona ndo vavariro yanga ina president Mnangagwa kuti onai isusu sevana veZimbabwe ngatisi musoro pamwe chete ndokuti nyika yedu ibudirire. Asika izvi zvinozikamwa pasi rose nomuno muZimbabwe kuti MEC inotungamirirwa navachamisa vanoti ivo inini ndini ndakahwina, saka mhuka haigoni kuvhiwa kunze inini kana ndaita president.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Governance vaFarai Maguhu. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nezvekushaya pamwe nekuradzikwa kwemiriri weGlenview South muparamende. Ava vanga vari munyori muboka remadzimai mubato reMDC, amai Vimbai Tsvangirai Java. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutimira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaive mumiriri weGlenview South mudare reparamende vachimirira MDC, amai Vimbai Tsvangirai Java, avakashaya svondo rino kuWest End Clinic, vanoradzikwa kumarinda eGlen Forest. Nhengo dzedare reparamende dzinoshanyira jeri rekuchikurubhi muHarare, uko dzinonzwa nezvematambudziko akatarisana nevasungwa anosanganisira kushayikwa kwemishonga, chikafu pamwe nezvimwe zvavanoda. ZESA inozivisa kuti nekuda kwekusashanda zvakanaka kwegwenya rekuhwange yave kuwedzera nguva dzichange ichidzimwa magetsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.